Mukuru wesangano runane zvekuronga murere Zimbabwe National Family Planning Council vaDeson Mashingise vanoti vanofara zvikuru nezviri kuitwa nevanhurume vemudunhu reManicaland panyaya yekuronga mhuri.
Permanent family planning method yakanatsoongororwa muZimbabwe Health Demographic Survey kuti varume vekuManicaland ndivo vamwe vevanhu vakati vanouwandu hwakati kurei vanokwanisa kunge vachigamuchira nzira iyi yefamily planning inoitwa kamwe ende iri yokupedzisira. Saka izvozvo zvinotifadza kuti vana manyika vari kugamuchira nzira idzi dzakadai dzinoita kuti at least mamwe mapato azokwanisa kana kuti dzimwe nzvimbo maprovinces azokwanisa kugamuchira ruzivo urwu.
VaMashingise vanoti kuchekwa zvachose dzimwe tsinga dzenhengo yesikarudzi yechirume kana yechikadzi zvakanakira kuti hapana zvinoitwa zvinozotevera panyaya yekuda kuronga mhuri uye nekuzoda kutora mapiritsi kana kubayiwa majekiseni nguva nenguva. Muzvare Rosario Manjengwa vanoti kugadzirwa kwesikarudzi yevanhurume kwakanakira pakuronga mhuri kuitira kuti pasaberekwa vana vasina kurongwa kana kutarisirwa.
Tinoona sepfungwa yakanaka nokuti vana vakawandisa nedzimwe dzenguva ka vana vando vanenge vakugara mumigwagwa vachiputa zvinodhaka vachinwa zvinodhaka ende pekupedzisira pacho unoona kuti vana vachikoro chaicho vanenge vasina vanokwanisa kuwanisa kuchikoro nenyaya yekuti vana vanhu vanenge vakawandisa. Two, mudzimai chaichai kuti awane nguva yekuzvishambidzawo pachake haana nekuti vana vanenge vakamuwandira zvokuti vana vanoda kupeta vana vanoda kugezesa vanoda kuita sei plus anogona kutopesana neproblemu yechibereko kana musana as time goes on because utano hwake unenge uchidzikira nenyaya yekuti anogara akangobara ana akawanda nguva nenguva saka nguva yekuzorora hapana. Saka indona hangu ndeimwe nzira yakanaka yefamily planning kune vanhurume. Hatiti family planning iri kuvakadzi chete nekuvarume inofanira kunge iriko.
Vamwe varume vakatora danho rekuronga mhuri iri vanoti hazvitori nguva pakuchekwa tsinga dzesikarudzi uye zvinopawo kuti madzimai avo asanwe mapiritsi ekuronga mhuri. Mumwe ari kuronga mhuri nenzira iyi ndivasani wezvimini vemumusha wechikanga.
Chinobatsire pakuti handizokwanisi nevanda kukwanisi kusazvara navandisingakwanisi kuchengeta ndope chine advantage yacho because ukazvara ana akawanda hazvizova kuzokwanisi kuchengeta zvodozvara vana unokwanisi kuchengeta panguva yacho.
Asi vatinachisigawo kemugari wemamutare uye vachibatsira vakawanda panyaya dzemishonga yechivanhu uye nezvemweya vanoti nyaya yekuronga mhuri haidiwi pachitendero uye nemadziteteguru.
Hatinozinzwazve kumanikaenzi namba yakawanda but varume ava vari kuzvifambisa sei zvakashata izvi mubhaibheri mazi handibata netiwandi kuwanda semajesha emugungwa zvabva kupi saizi chimbomira izvo hamuri kuita izvozvo haisi Illuminati here.
VaMashingise vanoti chikamu chinosvika makumi maviri nemanomwe kubva muzana kana kuti 27% yevanhurume mudunhu reManicaland vari kushandisa nzira yevhasectomy iyi zvichienzaniswa negumi nemashanu kubva muzana kana kuti 15% munyika yose. Ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Loida Moyo.